vachitaura pamusangano wavaita nezviuru zvevatsigiri vebato ravo munhandara yemucheke mudhorobha remasvingo. Vachamisa vati vanhu vanofanira kuratidza kunyunyuta kwavo nekuoma kwakaita upenyu munyika kubudikidza nekupinda mumigwagwa murunyararo vachitedzera mutemo uri mubumiro renyika.
Hama dzangu, manzwa purogiramu yatiri kutaura yese inoda kuti iwe neni tive nebasa. Hatidi munhu anozoti kana tagadzira nyika yedu oni kwaivo usipo. Ndanzwa zvamataura kuti muri redhi, asi toda kumeka shuwa kuti munhu wese ari redhi. Toita zvinhu zvedu ine peaceful mana, non-violent mana, constitutionally. Toratidza kuti munyika mekuzimbabwe hatidhererwi. Vakauya Mnangagwa akati ndinda hwina, tikanyarara. Akauya akati ndakuisa bond note ne US dollar 1:1, tikanyarara. The time is coming.
Vachamisa vapomera hurumende yavaEmmerson Mnangagwa mhosva yekuondonga upfumi hwenyika kubudikidza nehori vachiti munyika zvinhu zvose zvave kunetsa kuwana. Vati vanoshushikana zvikuru apo veruzhinji vanopedza nguva yakawanda vasina mvura nemagetsi asi vanotonga vachirarama upenyu hwepamusoro. Vati izvi zviri kukonzerwa nehori muhurumende iri kutonga nekudaro zvinofanira kupera.
Kisa manakisa kukura ndakaona kuti mari yacho iri kunetsa kuwana handizve. Now, nyaya yanetsa munyika muno inyaya yecorruption. Corruption, corruption, corruption. Sei ndichiti corruption yanetsa, ndandichiverenga nhasi ndaona kuti kulupani kune by-election iri kuuya mai manji. Tsamba inonyorwa navamatemadanda ichinyorwa kuna minisa wehealth. Tibatsirewo kuti utisire madrugs kulupani nekuti kune by-election inofanira kuhinwa. That level of corruption is serious. Minister unoreply on ndiri kuunza mishonga yako kuposto fana kuhwina. I abuse of political public office. Kureva kuti minister akadaro immediately. Chero isu yedu chiri illegitimate, but immediately anofanira kustep aside for investigation. Zaki oenda kuti unoinvestigata munhu iyeye necorruption vosunga munhu iyeye. Nomukoma wangu iti anenge achiti zero tolerance kucorruption. Wani zero here.
Vatambisa vaudza vatsigiri vavo kuti vakapinda mumigwagwa vatadzanya hurumende kuti igopinda munhaurirano navo kuti nyika igadziriswe. Asi vati havatarisiri kuti nhaurirano idzi dzinozoisa hurumende yemubatanidzwa. Vatoropodza hurumende vachiti haina utongi hwejekerere uye iri kusimbirira kusunga vatungamiri vebato ravo reMDC kuti ityidzire vanhu kuitira kuti vasataure nezvekutambura kwavari kuita. Vatoropodza hurumende iyo yavati yavarambidza kuona mutevedzeri wasachigaro webato ravo vajobscal avo vari mutirongo yemasvingo remand prison.
Nyika ino yabatwa nemweya usina kunaka. Ndaenda paprison chokutanga ndamboenda ndikanzi aiwa ari kumuti murefu vachinyeba zvavo. Ndanaenda kumuti murefu zvikanzi aiwa hasi kuno ari kumasvingo central. Ndodzoka kumasvingo central ndoona anga aripo ipapo. Ndikati aiwa zvematitle hazvina basa. Ndauya pano ndoda kuona client yangu, ndoda kuona kuti mukomana ari sei. Zvikanzi president kuti mupinde hazvichaiti. Ndikati sei? Zvikati apuwa instruction nevakuru.
Vatambisa vati kuti nyika iwane zvose zvainoda zvakaita semagetsi, mvura, mari nezvimwe zvinhu vanhu vanofanira kubatana kuti vabvise hurumende yeZANU-PF asi vachitevedzera mutemo wenyika. Vachitaurawo pamusangano mumwe chete uyu mumwe wevateedzere vavo Vatenda Biti vati nyika yeZimbabwe iri kutambudzwa nehurumende yapererwa nemazano.
Dambudziko racho chimbori chii? Hama dzinodikamwa, nzara yamunotaura imanifestation isymptom yebiga crisis yatiri kufesa muno muZimbabwe. And that crisis is a political crisis. Political crisis yabva panyaya yesarudzo dzakabiwa naEmmerson Dambudzo Mnangagwa musi wa 30 July 2018.
Mukuru wevechidiki vebato iri vaObestole vaudza vatsigiri vavo kuti vechidiki vanotsigira mutungamiri wavo pakuti vanhu vapinde mumigwagwa.
Ezoko tinozvizira kuti mayouth are the majority in this country, but when it comes to the respect of the young people, Emmerson Mnangagwa doesn't understand that. Chisa pamachisa. So this is the reason why we are standing here today. say going forward, this country needs new leadership in the name of Advocate Nelson Chamisa. Saka mufuzo wote tinozvidzadzisa sei. Tikavhura bunduro redu remutemo section 59 inotendera iwe neni kuti simudzire hondo yechimurenga through demonstration. Izvozvo ndozvatichaita sevanhu vechidiki.
Vachamisa vati vanhu vazhinji vakamirira kunzwa kuti kuratidza uku kuchaitwa riini, vachiti vacharidza muridzo munguva shoma shoma inotevera, nekuti vakataura zuva iri vanongwadza hurumende. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.